Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhu rakanaka vatereri, tinosangana zvakare manhu anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chera Studio 7 every day. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane paZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize very day one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti every day tinge tiri updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzatibata sei every day dzatisingakwanisa kuti tiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe wevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwaVaMunatsi avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwaMunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake Ivan Nerudo.
Wait for me.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepa naure padande mutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vapatrizhwawu vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo patwitter nguwa ya pura vaive gurukota izvidzidzo pamusoro waJonathan Moyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori Ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo zana remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation Restore Legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation Restore Legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatereri veStudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa neStudio 7 asi varikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mdadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27/2003 muchirongwa chechirungu vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7/2003 mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere asi vachidhakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tirira Studio 7 everyday. PaStudio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatingawane paZTV nekuti ZTV yakamonopolizwa iri one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge tiri up to date and nyaya dzavanobata nyaya dzatibata everyday dzatisinakwanisa kutiwane, so we are happy about them. But tinoda kuti Studio 7 daidai ikwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwa kuma free to air channels kuti tisavangowana pari pamasaisai chete eradio tivawane pese pese kuitira kuti kune kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mumba dzavo asi ma free to air channels haya vanovatevera every day vanokwanisa kuti vakavabatwa vamanheru vakaenda ipapo vanokwanisa kuti vakwanisa kuti vanzwe.
Mumwe mutereri weStudio 7 vaKith Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinoona maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo wosingatarisana nestate media yadinova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudivi rimwe chete rezvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kuziva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza neStudio 7 sari kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara nyaya yekuda achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo kunyange vanhu vachitocherera asi zvichitoziva kuti Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo vanhu vachiwacha Studio 7 ikasvika pakuisa mumavhidhios and other things mainterviews mamwe anoda kuda kunge ari live achitobuda pachi pamadhishi tomona kuti zvogona kuti Studio 7 irambe ichienderera mberi rodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe mutereri valove mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuifarira kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi, saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navawalshman Ncube vakurawo nechiwai vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachiwai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti nepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 paground. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu, inokoshesa munhu wese, zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataitua, tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuvano tevera zvirongwa zvaipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana Tsikombedzi vana Malipati, kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaVirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai nepfenyuro dzehurumende.
Isu tirikufara neStudio 7. Kozi so far izvozvizvi iri kutikavhira nyaya dzedu dzichibudisa nyaya zhinji dzatisiri kukwanisa kubudiswa neZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vaakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC, vanotozova kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana-siyana, iise masenda dzakasiyana-siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izive zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think kuti every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma12 kana kuma1 kana tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7, because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete, asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7, amai Otilia Chikandire, vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Havanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuhwanisaiti nowa kubato reZANUPF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo, asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15, uyezve ndoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambe takadaro. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muWarsaw kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria. Panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bizinesi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Yes, tana ndinonzi Jane Marimo, asezvo ndakunzi Jane Stovring, ndakarorwa kuDenmark, marimo angu anonzi Johan Stovring. Takatanga muna 2011, ndoona kuti zvinondibatsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndinoende neprogram. Zuva rangu rega rega rine program. Kana usina chekuita unenge usina program. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagesti edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeLodge E?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tatenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka kuHarare Training Center vachauya vachida kuita conference, maworkshop, kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe vacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba, vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei, nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvakanga zvakaoma kuti atange chimwe chinhu, asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoko tichitengesa zvinhu zvavo. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizinesi izvozvo?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapachisina chandingaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndinoda kutumidzira kuna amai ndo. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tini tiri vanhu vakaani, kuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana usina programu zvinonetsa, unozoona wakutogeza kana kumasikati wakasungira zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakusi kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwanai kupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwanisa kuti kana muchida kubhuka munongoshandisa. Kana muchida kuenda pa tine also tine email address yedu inonzi izo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ende ndoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro, kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakatisakatisaka combination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo titanangurirai nezveizvozvo.
Ndiri muimbi, ndine bhendi rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional yemuzimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakadaro?
Iya, ndinoridzawo mbira. asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka munowanzoenda kunoridza kupi?
Dzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwika zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizivi.
Munotoimba here mubotitse nhurombi chana kamwe kerwiyo rwamunoimba?
Vongu tinoimba.
Mubotitse nhurombi mbicha.
Ndipe chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa, variko vakanimirira, vanomira nezvietu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thank you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu humwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu reDete kuHwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusana yakwemvura uko?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaichaiwo even kana hong'ombe hwakaoma, kana iyo mvura chaichaiyo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzinwa kana vaiva nempombi hakuna mvura kana chairo yokunwa. Sadza iro chairo chairo kuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kuneta nokuti ane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iyezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano hurema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa hurema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nekuti tinomunzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati.
Famika mapiro avaita zvishanu kuSlewood kwandakasvika, vachipane nemairirano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei, kuti unosarudzwa mairirano nokuti uri wematongerwo zvenyika kubato ripi. Hazvina kunge zvakaitika izvozvo, asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu ma-childhood families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanwa kuva considerate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tatikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Yes, food for work. Yanga is sick because still food for work. That yanga is too amassed in Banavan, the social welfare. Because Kujao couldn't go to the second good bank social welfare. Saka, yes, food for work. I call food for work.
Kovanenge vaine dzimari varikukwanisa here kutenga chibage kuGMB uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari.
KuGMB hakutengwi chibage mukoma jonga. GMB inongofamba nenetsoro yayo yekuti inenda ichipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda pa ground yotaura tinoda 70 years and above. Yotaura kuti tinoda vanhu vanourema kunotanganisira kuti uri bofu, kunotanganisira kuti wo pamedu wakaita imetaona uchakwanisa kungochizvimiririra.
Ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai?
Zvipfuwo iye zvinezvi zvinotori pakatomarara because kwakaoma. Iye zvinezvi zvichiri kungonongedzera bunde iroro rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima. Saka iye zvinezvi anything from the 10th of February, Shindamberi, I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga. Mvura inenge ichinaya izvezvi ndeiya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa, inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because chatanga tichinda panext door tombokumbirana kumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya. Hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe. Kwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuweji, mvura yesuweji. And that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwatinoti nzvimbo inei haina madhamu. Madhamu achona haachengeti mvura kana mvura ikanaya nhasi ikaerera. Mangwana apa mvura arwiswa tinarwerwa tooma.
Aiwa tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri.
No, ndinotenda hangu mukoma jonga. Ndinoda kungoti kuvateereri musashaya mbereko nokufirwa. Tisaramba tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti njara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani. Asi chandinakidza kusocial welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhachi here unopinda roma here. Saka tinoda kuda kuramba tiine tarije.
Manga makateerera kuna vaStanley Torima vanove mugari wekudete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Rachel Tom.
Aiwa tinotenda Jonga, tosangana zvakare nemugovera unotevera.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy, iyo yakasiya vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vateereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore gumi nemashanu kubva zvayatanga kutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Rachel To ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Tungamili Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 27 kuzivandlela 2018 nguntungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphathamandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso onyakenye, umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngithanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elitshumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi iCIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye, umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Nakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edalele parlamente athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into esuphayo yokuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangayi. Kodwa okusobala esikwaziyo yokuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo ngiyakwazi njalo lobufakazi ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadoda beyibodyguard kaMgadi owakhele esilobela lowagwelu area, bamdubula ufowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso la.
Ukula malunga edalele parliamente athi uMnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa inhlonikalazo ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondobazi Magonya, incwethi kwezombusazwe. Umsakazo we Studio 7 namhla ufikise iminyaka elichumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhlaka 27 kuzibandlela ngo-2003. Abalaleli bethu bathi bayasithakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Mini kamalamu eke moyo. Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe, umsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe babe yazilungelo labo, babe yazizinto abangazenzeza ezingabanceda. Ngumsakazo oqathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Ibizo lami nguJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asi-Studio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule-Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Wodas ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isimphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele. Omama labo sebebe namathuba okuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7 ngoba amanye ama-members ethu bake bafonelwe i-Studio 7. Nabo batho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elichumi lanhlanu 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Uqhutshwe ikonsathi yezokholo kobulawayo lamhlanje engenwe izinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uzulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLight City Hall njalo ingenwe izinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usikomishi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu bezengoboningi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakobulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Ngiyakhangela especially namhla ontanga baningi, baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni south lemathebheleleni north, bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela uNceku, iGospel Unplugged, iWomen of Valor kanye lomhlabeleli waseSouth Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe koBulawayo izolo ngamalunga edalela eParliamente akukomiti yeFinance and Economic Development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owePublic Entities Corporate Governance Bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayita.
Ibhili leli mbonani ukujala ngesikhathi ngoba alilako okuningi okubambekayo okungasenza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayita uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kuma-board amakampani kahulumende.
Akucaci ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kuma-board nanawa kukhanyani ngoba kodwa wangani ba-favor bathandeka ukuthi bafakwe kombana endaweni ziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga ama-board akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azazizwa elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo aza esaba la.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama permanent secretaries akumelanga babe ngama board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lama-board amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fokembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansi yemaNdebeleni lokhe zihlangana lendubo ezitshiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kubika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi emaNdebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 356,000, abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukukhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha, 226,000, okuthi ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu, 3,500, sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke eDewe Natisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zonalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. banje ukuthi hambe kuya lo lesihloko sakho. Hambe kuya lesihloko sika mama kwami nangazi mama wami.
Unkosazana Sthembiso Juma layo osuke enatisa uthi okunokwenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abahambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Ngihamba ngisuka kimi lapha 7 kilometers so mina ngingakwazi ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisa bebelokhu bekhala nge-transport ukuhamba so abanye bakhalaza ngokuthi nga kuyafaka i-P V R nabo eduzane kwabanesitulo.
Unkosazana Siphiwe Mahlathini uthi okwenza inani lababhalisayo libe phansi yikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Endleleni evileji nginanzela ukuthi abantu abaningi bezorejista ukuvota, nginanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezorejista ukuvota ngesikhathi izincwadi ziyarejista, but olusha nginanzela ukuthi hayi abaningi bakhona abahambanga bayarejista ukuvota. Manje yafokusana labo abangasizothi sivothelane.
Unkosazana Anele Mnyandu isizalwane semawabeni esizancindisa ukhetho lwabameli bedlalela ephalamende eMzingwane phansi kwebandla leNational People's Party uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla leZANU PF.
Kulezi kanye phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokukhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuguga uZulu ukuyabhalisela ukuvota njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC balisa uZulu. Kuvike edlulileyo ibisegwanda lomhlabelelo lodumo uClement Magwaza leqembu leVictory Siyanqoba njalo uZulu ebebhalisela ukuvota. Sihlanganelwe unkosazana Mary Banda oleminyaka ekuzalwe ngamathuma ayisikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina i-birth certificate anila, i-birth certificate yami iyalahleka kota kadilila uyemalawi hamba njani. Mina isifiso ngilazi ukuthi mvote phezulu ukuthi ngilapha eZimbabwe angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele.
Umfundisi uZebedia Gobodi we-United Apostolic Church eFrancistown yena olomama oyisizalwane seleBotswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kweleBotswana.
So besicela ukuthi ungawakwanisa kule ngamabhokisi abantu bavotela ngapho outside eZimbabwe.
Umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo wezesini eZansi eMandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi yikuthi iningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana. Undlela uthi udubo lumqoka ngolwezithupha
eBrunanburg basela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi abalazithupha, so sasesisiya erejistri sababuza ukuthi kuyenzakala yini babuyele kugrawundi ukuthi abantu babhalise kutsha bathi bazawukhangelisa babantu bakwezazo.
Osaphethe isihlalo sikaChalimana weZEC eZansi eMandebeleni umnumzana Rapson Nyoni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngingu-Albert Ncube owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Siyabonga Jahala Kithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni. Siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene kolwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ephalamende. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright.
Yiziphi inhlelo oziqhubayo khathesi eziphathelane lomkhankaso wakho?
Hayi, ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe. Okwakhathesi ngikha ngikhangele kakhulu ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye teacher pupil ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza kanjani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngumbalisi. Kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa, umntwana ucine engasatholi lo amela kuthole ekufundeni kwakhe. So into esiyikhangele kakhulu ngokuthi sibone ukuthi singasiza njani thina ngomphakathi wethu ngapha kwale Bulawayo South, futhi sibone ukuthi singasiza njani sisize izikolo ukuthi bathole even ama-assistants angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle. Abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase kuhle. Yinto yokuqala esiyilungisayo. Eyesibili esiyilungisayo, sibone ukuthi izibhedlela ama-queue maningi kakhulu. Izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala naleyo yokubonwa kabambone. So yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekileyo ukuthi nxa umuntu ebuya egula kufanele ekhangele njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi. And kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu uyabe le mali ekhadini lakhe le-bank kumbe le mali ku-ecosystem kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment. So sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kude kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council.
Lisebenzelana lobani njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini?
Ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kwi-parliament ukuthi ngingaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo. Kodwa njengoba ngiyi-candidate ezimele yodwa, so into engiyenzileyo kubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasema-diaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem wona lawa anjalo ayenelise ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle. Emakliniki-ke into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe ekhansili ngiyecela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-cocktail payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwe endlini ebiselelwa ukuthi kuthiwa kala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash eZimbabwe.
Esikhangela wona umkhankaso wakho lawo uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu?
Ye, abantu bayakwazi kancane kancane ukungazi bangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona bakho. So nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hhayi bayazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana lazo. Balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems. Senzenjani ngalaba abantwana? Akula ma-drug rehab, akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment. So balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo. So ngicina hhayi ukuyemukelwa sibiselwako.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Vimba Yishe Musaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo. Lilami uSithandekile Mhlanga, nikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sta, singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Thank you.
Linga lichona njani izilukanda bamthwakazi omuhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalele parliamente unkosazana Lwazi Sibanda. Sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha uke kwaba lomsindo ngemva kokuba abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala bencitshwa ukudla behluthune isaka lerayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo Christian.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha? Sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla, yinto ehlala ikhona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlala kunjalo but lokhu kuqala izulu. Kufonelwe uchitekile Khuphe esesiganda esigabeni sebubi esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle sindi fertilizer. After uholeni kwabifertilizer sokuya imota yakithwele irayisi. Imoto leyo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisiyana, isinika abantu abezani i-TF. Yikho kokuchithekile sesithi no, angeke kunika abantu bezani i-TF lathi sinambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano yerayisi ngamandla. Yikho umuntu ode ehonisa abanye wasebaleka ke. Ukhanya kade nguye okhethe loku ukuthi kunikwe abantu bezani i-TF. Ngomunye ujahe wakhona ngalibo bothiwa ngu-Douglas. Angikwazi ukuthi yini kuprovinsi yezani i-TF.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala? Ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo abantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo
lo? Lonyaka sike uhulumende kumele angenele angazakhangeli nancane ekhangeli ukuthi athe izani i-TF. Lonyaka yindlaya enyembi ngoba emasimini sekutshile.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kutshile kungela mbhida leyani yakitholakali kakhulu ngesikhathi lesi?
Asakumele khona lalawa wabele ukuthi abuye holo nxa bezile beholisa bakwazi ukuze benze into yabo enketabo etshazi. Nabanye abanezimali zabo bathenge ezitolo njengoba bezisuke ezitolo kulo lutho. Kanti kakhulu esikhanele uhulumente kangenele laba abaholisa ama-organization lawo ebuye ezoncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika okuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Kabusiwe sibili Chris Gande, nxa kungasakungelanga uhulumente abantu bazosidlana ngiyakutshela lezi dumbo zizabakhona.
Zona izifuyo zinjani, ziyacuba yini?
Hayi izifuyo bezingakacubi ngoba last year kwakune izulu eliningi. Hayi ngapha phithi bezingakacubi sinye izifuyo zasenhle kunomali sayo alele ndile kanti sesihle amazi akhona kwangani kuhlumhlumile noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo oliwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalele parliamente, uyakuluvuze yini udaba lolu?
Njengangizolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka lerayisi ngenkani uvele wona abantu bezani i-TF sebeholisa nangesizane sabo. Ngathi ngahamba ngatshela uministe u-Honourable Petronella Gagonya ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenzakakwenza abantu benu bezani i-TF. Wathi cha akumelanga vele kwenziwe, kumele lo umuntu onguyade driver leyo mota lo ade phosa esekhetha abantu kumele ebothi sihanise emapholiseni. Yiko kufonela kwabantu lakhe abayesigana sabengifonela ngawo thethi no ngabeli bophisahamba laphoseke bathe iqiniso ngokuminisa sengikhulumelayo.
Hayi kuyezwakala, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, lale kahle lingakuvumela lisizakala ezigabeni zenu ukuthi nxa abantu bethi ukudla ukuzaleko kukahulumeni bezekhona okwenziwa abantu bebuba bemathebhelengenoti sikuthatha ukudla lokho ngenhlalo kwasiyobhuza kwabo. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile. Siyabonga jahalezansi ukuzigqiba ezosuku umfundisi we-Brethren in Christ Church uReverend Ruben Mapena yena obhubhe ngolwesine uzabe kwakusasa e-Lady Stanley Cemetery wobulawayo. Ubaba Mapena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje. I-Studio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu sisakaza eZimbabwe
silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.